Kwazi wai kwazi wai kwazi wai mure Zimbabwe ndino mkamchira mchirongwa chedu chewe chidiki uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Welcome, welcome, welcome Zimbabwe omuhle to The Connection, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Today is Tuesday, the 14th of January, 2020, and we're coming to you live from Studio 7, Voice of America in Washington, D.C. Mthwakazi omuhle mure Zimbabwe. I'm your host, Mike Hove. Once again, Muriye Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chewe chidiki. Uhlelo The Connection lelami uMike Hove, and we're coming to you live from our Studio 7 Voice of America on Tuesday, the 14th of January, 2020. Tonight on The Connection, we focus on into eqhakathekileyo ngempela, the education sector. Now, for those that don't know, primary and secondary schools all over Zimbabwe opened today. However, that didn't turn out to be as dreamful as it's usually supposed to be. Neither did it turn out to be something productive for students who attend government institutions. For those that don't understand what I mean by that is that what happened today, ababalisi vechidiki vakawanda vakaenda kuzvikoro, especially those that attend government institutions, and they found themselves in class asi nasa wana kuwana mukana wekudzidza. Why, do you ask? Why, Big Mike? Why did they not get an opportunity to learn today? Ababalisi were either not in class today or ababalisi were staging sit-ins. Why, do you ask? Namhlanje ababalisi, teachers, organizations such as ATUS, PTUZ, ZIMTA, they all said, nasi, aiwa, mapadza, pasi. They're either not going to be in the class today or they're not going to be teaching today. Why? Because they feel as though, ama salaries, abo, dololo, ayaphela before they even touch it. Anzi masalari atrukupiwa mari atrukubhadharwa isusu. Anzi ishomanene, it is not enough. So bona njenga babalisi, they're saying kuti aiwa, hurumende should either A, pay them in US dollars, or B, be paid at a rate that is equal to the interbank rank. Now, this is something that abantu abalwela amalungelo abantu elizweni vanorura kodzero dzevanhu munyika are saying kuti when we're talking about students' rights vechidiki panenge pari kumbunyikidzwa kodzero dzavo, but hai amalungelo of our students hai kanyangani ayaphulwa. However, bona njengabantu abalwela ilungelo loluntu kuthwa hai bona they stand firm alongside the teachers. Ngenxa bathi hulumende uhulumeni should do what's right, and bona bathi babona ngani uhulumeni should pay the teachers what they deserve. Now abantu abalula ilungelo loluntu bona baqhubekele phambili. We got to speak to one of the momnumzana uCharles Mnyoni namuhla, and they were saying ukuthi uhulumende should start acting accordingly and uhulumende should pay the teachers imali abazikhalelayo ngenxa yokuthi yena ubona ngani what the teachers are asking for is not too much. Kuthi ababalisi bona they're just asking kuti vabhadharwe mari yavo kuitira kuti vawanewo mukana wokutenga chikafu, vawanewo mukana wokukwirawo kamabhazi kuti vasvike kuchikoro zvaka naka, vaono mukana wekuendesa vana vavo kuchikoro. And he says government, in his opinion, should do that as soon as possible before things get out of hand and in turn start affecting the students' education. But before we delve deeper, muchirongwa chedu chechidiki, before we bring in my panelists edu, let's head over to Masvingo, where our VOA correspondent umnumzana uGodfrey Mtimba tells us more. Let's take a listen.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi mudunhu reMasvingo yaratidza kuti vana vazhinji vaenda kuchikoro uye havana kudzingirwa mari yechikoro kunyange vanga vasina kubhadharirwa mari idzi. Asi vana ava havana kutanga zvidzidzo zvavo sezvo vadzidzisi vakawanda vanga vasiri pabasa. VaEston Matthews avanodzidzisa pachikoro cheZaka Primary School vati vakundikana kuenda kubasa nekuti vange vasina mari yebhazi uye yekubhadharira vana vavo chikoro.
Vadzidzisi vakawanda vatadza kuenda kumabasa nhasi musi wokuvhurwa kwezvikoro mudunhu reMasvingo. Vazhinji vatadziswa kuenda kubasa nekushaya mari yekukurisa mabhazi yekubhadharira vana vavo fizi yekuti vaende vakabata chokunodya mberi. Isu sevarairizi vanoda basa ravo uye vane rudo nenyika yavo tinoti dai hurumende yakasira kunzwisa dambudziko redu. Vatipa mari inoenderana ne 450 to 500 US dollars yataiwana munguva yakapera.
Mukuru webasa mubazi rezvedzidzo mudunhu remasvingo vaZGS Chitiga varamba kutaura neStudio 7 panyaya iyi. Asi vamwe vabereki vanoti kunyange vana vasina kudzingwa vari kuremerwa nekutenga mabhuku, makavha pamwe nemayunifomu ayo ari kudhura. Bazi rezvedzidzo yepasi rakarambidza zvikoro kukwidza mari chiti vashandise yegore rapera, izvo zvaita kuti vana vazhinji vasadzingwe muzvikoro nhasi. Ndakamirira Studio 7 Matsvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Muri yeZimbabwe lizwile lemabva kunzwa kuna Godfrey Mutimba, Studio 7 correspondent angari kumasvingo anyatsotsanangura kuti vanhu vangachisangana nezvinhu zvakadii muzvikoro vechasisa ngempela umnumzana uGodfrey Mutimba kuti abafundi bona what kind of things were they facing namhla njalo ukuthi emasvingo were the teachers present. Kodwa Zimbabwe is a very big country, mthwakazi omuhle. Let's see what was happening in other places within the country. Asizweni intatheli izindaba yethu umnumzana uMlondolozi Ndlovu, who tells us more ukuthi eHarare, koBulawayo, eBindura and different areas what was happening. Let's take a listen.
Ababalisi ezikolweni zikahulumende eHarare namhlanje bemele izinhlanganiso zabo ezithi iZimbabwe Teachers Union ZIMTA, iProgressive Teachers Union PTUZ, leAmalgamated Rural Teachers Union ATUZ banqume ukuba kabayi kuya emsebenzini ukuthi labo abayabe benelise ukuba zezikolo azihlalele bengasebenzi. Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo emzini wekuwatsana eHarare uveze ukuba bebesezikolo namhlanje kodwa abafundisanga ngenxa yezikhalazo abalazo.
Asingeke sifundise ngoba uhulumende akalaye kagcwalisa izifiso zethu. Ezithizi asikwazi vele ukuthi siningathi. Kunzima ukuthi uvuke ugeze ubuye emsebenzini uzoqalisa ukufundisa ukukhuluma labantwana ungela energy ungadlanga. Lamhlanje sibuyile nje sizokuthi siyiklokhe silunguze.
Omunye umbalisi ofundisa emangweni weBhinga ongathandanga ukuveza igama lakhe uthi ezikolweni eziningi ababalisi bebengafundisi namhlanje.
Ngapha eBhinga akula babalisi, ababalisi ababuyanga, abala mali zokuthi bebuya ezikolo, kodwa abantwana bafikile esikolo.
Ababalisi bathi bafuna iholo labo lilinganiswe lemali ababehola ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe, lamakhulu amanye lengxenye yamadola eMelika 450 US dollars. Kodwa uhulumende uthi yathi lelisi lelihulo ngoba engela mali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Hayi, siyabonga bafo, siyabonga Mlondolozi Ndlovu. Liyamuzwa uyachasisa ngempela ukuthi ababalisi njalo abafundi what were they encountering namhla in different parts of Zimbabwe. Nantu dabona khona ekudwini mthwakazi omuhle muri yeZimbabwe ndiyo nyaya yethinayo nasi muchirongwa tukutarisa nyaya yedzidzo. Zvikoro zvavhurwa, isikolo sezivuliwe, kodwa in government institutions ababalisi bathi hayi ngempela namhla ngeke sihambe isikolo. In actual fact bona bathi ngeke bahambe isikolo up until uhulumeni given into their demands. Kodwa abalwela ilungelo loluntu, amalungelo kaZulu, bayasho vanonyatsotsana ngora kuti nemaondro avo izvi ndicho chinhu manje chinozonyatsoita sei, chinozonetsa vechidiki vanenge vari muzvikoro. Hanzi, this is something that's going to be affecting the education of these youths. Saka kana muti opina muchirongwa muchudzo maondo enyu, ngenani kuhlelo lisitshele umbono wenu lilakho kusixhuma kuWhatsApp. Mukwanisa kutifonera, you can call us live on air or text us on WhatsApp on +12024650318 kuWhatsApp. Ngiyaphinda njalo +12024650318 lakho njalo kusixhuma live ecingweni. Munokwanisa kutifonera live parunari kuitira kuti tinzwoka maondo enyu +12026192077 ndodzokera zvekare +12026192077 That's the number if you're looking to call us. Paris, you know, Tuktefere Nura live on a radio on 909 medium wave frequency. Sikona njalo gu 4930 13860 lagu 15460 kilohertz gu shortwave on the internet as we speak. Muri Zimbabwe, we're broadcasting live. Panema page Edu Matatu, www.voazimbabwe.com, www.voanw.com, Tiripozo Kari, www.voazimbabwe.com. So, mtogazo mushe Zimbabwe mushe, pinda mchirongo mutu. Zo maondo enyu, ngenani kuhlelo lwethu labasakhulayo, makatirira chirongwa chedu, chirongwa The Connection, muineni Mike Hove.
Eita, 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 hola, ndeipiko, hama zangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Oh, Tanki, 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 abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at BigMike3, BigMyke3.
Unfortunately, Muriye Zimbabwe Paris, you know, we're not broadcasting on all Facebook pages. I see Tiripo live up our Facebook page. Redu VOA Shona. So ngena nguhlelo libhale umbono wenu nyora imaonde yenu pa page redu re Facebook pa VOA Shona. Tashare zvekare pane mapage edu. Saka kana muri umo anoti tevera pa mapage edu matatu osilandelayo ku VOA Ndebele, you can watch it ngenxa yokuthi sesheyile uhlelo on VOA Ndebele. Sishayile njalo uhlelo on VOA Studio 7. Saka tinotenda zvikuru. I see ngempela abantu sebeqala ukungena kuhlelo. Let's see ukuthi abantu bathini as we await my first guest. Usimian Banda uthi first number one. I was Simian, tinotenda zvikuru. Francis Sibanda bathi nayo first. Saka ndisikuzoti who's first, but tinotenda zvikuru. Wagona chitovari kuti hello Gibbs, I want you. Michael ove aripo pachirongwa pari zvino. Va Gibbs vanga aripo nezuro, but tinotenda zvikuru achitova neku Agnes Jeche is saying, listening, Iwa, thank you so much for your attention, Agnes. I hope you are looking to participate. Wagona Bati, watching you from Bristol, Kuruseko, South Africa. Wilandi Manase Aruti, watching you from Cape Town. Iwa, tinotenda zvikuru, Wilandi. Simeon Banda Abati, hurumende, ngaipe vadzidzisi mari. Hanzi varairidzi, Iwa, ababalisi, gutwa uhurumende should give you money. Ufanyi ngochuma uti, no zesa, hai ukolo kolite guto. Mbona ngani ukona gula stream, so siyabonga kakuru. Ngokungena kuhlelo Junita Takavada vati watching you from Mozambique Maputo. Bon dia Juni. Patricia says watching you from Johannesburg. Good day, thank you so much Patricia. Lorraine Hanzi hurumende ngai gone zvaingaida nenyaya yemateacher. Hanzi vakutouraya future yevana. Aiwa tinotenda nemaondo enyu. Endirai mberi muchingonyora macomments, muchinyora maondo enyu kana muchida kupinda muchirongwa. Lava vafisa kungena kuhlelo musakanga Mokwansa Manyora, my number, comment section, Shanget Fundra live pan rai. Bye. Here, Ugusi, I have my first guest, Ongena Ugushelo, Umnumzana U Robson Chere, we Sangano Re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Vachere, Ndinom Gamchrem Chronga, thank you so much for taking time out to join us tonight.
Ndotenda zvikuru nekuwana nepachirongwa mukoma mai.
Vachere, ndimika Hanzi Maramba kuenda kubasa nhasi. Tiudzeiwo kazvizere kuti chii chanyatsoitika.
Chokwadi varairidzi vemumaruwa vemuZimbabwe, tingangoti varairidzi nekuti havasi vesangano redu chete vasina kuenda kumabasa, asi kunyange mamwe maunions ajoina kusaenda kumabasa. Nyaya iri kuitika haisi nyaya yekuti isu hatiri kuenda kumabasa, asi nyaya iri kuita ndeyekuti isu hatisi kutokwanisa kuenda kumabasa nekuda kwekuti hatina mari dzacho dzekuenda kumabasa, patinocheka nepachirungu we are incapacitated. Hatikwanisi kuenda kubasa uine nzara mudumbu musina chinhu uchinomira pamberi pevana. Hatikwanisi kuenda kumabasa uchisiya vana vako yose murayiridzi vasina kukwanisa kunge vaendawo kuchikoro asi uchinoticha izvinhu vana vavamwe. Saka tinangoti varayiridzi vazhinji munyika nhasi pataita savhe yedu sesangano romira varayiridzi kumaruwa yamagamisiro chatinonzvimbabwe taona kuti pesendeji yakati kurei 85.2% yemamembers edu haana kukwanisa kunge achienda kumabasa. Tiine zvinyuto zvokuti tipiwe mari, tinodawo mari inokwanisa kunge ichikwanisa kuti tikwanise kutenga chikafu, tikwanise kutenga kunyange kubhadharira vana vedu maschool fees chaiyo, tikwanise kuwanawo mari yetransport. Kune vamwe vatingagare pamastation nawo vanenge vaita mari yetransport yekuenda, but hatina zvese izvozvo. Saka takwanisa tichakundikana kuenda kumabasa muzuva ranhasi rekubvura ende zvichaenderera mberi kusvika hurumende yedu yanowandiwa employer wedu agadzirisa nyunyuto dzese dzatiinadzo izi.
Mm-hmm. Now, Mr. Chere, you mentioned how you are looking to have government address your grievances as teachers. But not so long ago, government offered you guys a cushioning amount. In actual fact, they said, here's 100%, more than 90% of your salary. They said, we'll give you that as a cushioning amount. Was that not something that was good enough? Is that not government's way of saying, we're trying our best to work alongside you?
I understand where you're coming from. But what we are saying is that at this moment, we are not looking for a cushion. What we are looking for is a living wage to be able to live a decent life as a worker, to be able to live a decent life as a citizen. So it's not necessarily about a cushion. That cushion is really nothing. We cannot talk about a cushion of 750 RTGs when one bag of fertilizer is going for 750. It's not even a cushion at all. So what we are demanding is just a living wage, which will be able to cater for our basic needs only. So unyaya cushion amurutara mukoma maiki. Aish kushanda pangwa ina. Remember, the government has been talking about cushion since last year, in January last year. The same thing happened again. Cushioning. But we are just demanding a living wage, so that we can also have dignity as workers. We can live a normal life.
All right, regain the kubate pamromo achere ndi toro umo guest on garupi namchirongo, and then I'll come back to you. Zulukandaba liyamuzwa umnumzana uRobson Chere owenhlanganiso Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Uya asho ukuthi ngempela bona njengababalisi, hi, they are incapacitated. Ngiphinde ngambuza ukuthi kanti how do you say ukuthi liya incapacitated? Yena uhulumende uthi, I'm going to give you an extra amount ngesingizi, but equationing amount yena uthi ha, ileyo cushioning ayisizi lutho ngenxa yokuthi isimo somnotho silokho siqhubekela phambili sigugudeka. So by the time they receive that money, ha, khanye ngani ayisasebenzanga. Kodwa asizweni ukuthi umnumzana uPGWS Namburo owenhlanganiso ezikhosu Students Union uthini ngodaba lokhona eGoodwin. Ba Namburo, ndinomgamtshira mtshirongwa. Welcome to the program, chief. How are you doing?
No, I'm good, sir. How are you?
I am doing great. Thank you so much for taking time out to join us today. So, Mr. Namburo, today we're talking about students' plights. You know, today schools opened, and a lot of students seem to be going through something. Teachers today said, you know what, those that work for government institutions decided that today they're not going to rock up to work because they're not getting paid enough. In actual fact, it's difficult for them to even get to work in the first place. As a students' union, what's your take on what's happening in the country? I would like to hear what your take is as a student, as the president of ZIKOSU.
Okay, fine. First and foremost, as the students of Zimbabwe, we are very much, you know, we are disturbed by, you know, by this economic situation that in the current circumstances, the current happenings that are currently facing our students in various institutions, in various levels. And, you know, as a people and as students who are in Zimbabwe, it's also incumbent upon ourselves, you know, to ask our government, you know, if there is a probable solution, you know, to address the challenges that are currently facing our students. At the same time, as the students, we also, it is our greatest wish, you know, that having faced with these challenges, we need immediate, you know, attention towards the addressing of these problems. But at the same time, there is also need for us as a people who are surviving in Zimbabwe to look forward to our teachers. Because, you know, being devoid the right to access to education, because we have our teachers who have been also given, you know, a carrot, who have been jangled with a carrot, you know, that we are going to cushion A, we are going to do this by the government. The same government that is faced with the economic problems, you know, that is also facing, you know, financial, you know, problems. So we, as the students of Zimbabwe, we are just saying, come at the government, and the government, that is the same, it says, we'll try to adjust. Then we'll go to Sangarapakati, because at the end of the day, it's about the students. It's about us as the people, as the young people. It's about our demands, you know. It's about our future that we are talking of. So we demand that both the government side and the teacher side, they should also, you know, respect, you know, the future of the people, the future of the young generation. But the current situation is not sparing anyone. Everyone is faced with it, and we are faced with so many problems. But just look forward with the, you know, a cordial relationship that exists between the two angles, that is the government and the teachers.
Alright, regai ndikubatsei pamuromo wa Nambro ndinzwe kuti vachere vanoti nemaondo renyu. Mr. Chere, you heard what our PGS the Nambro had to say there. He's saying, why can teachers not work alongside government? Yesterday we had Umnumzana uJoseph Chuma, ivo vari nengo yebato reZANU PF, nawo vanga vachitaura maondo akafanana vachiti aiwa hongu zvechokwadi varairidzi makatarisana nematambudziko vari kuti everyone is facing, can feel the pinch of the economical crisis. However, government is doing everything they can to fix the current state of the Zimbabwean economy. And why not, as teachers, work alongside them, take the cushioning amount and keep the talks going whilst they, you know, try to fix the current state of the economy. What's your take on that, Chair?
Yanga vantu vava nambo vatora vaita. Isu semateacher tiri kuti ma students edu tinomada. We really love our children. You know, teaching is a profession, is a calling profession. So besides that, we are saying we also need to cater for our needs and our welfare. When they are saying, speaking about the employer giving us a cushion. These cushions, you remember my cushion, we are saying there, it's now about a year. Cushion. We are demanding a living wage. Let me always reiterate on the issue of living wage. But we are seeing also, you know, there is no willing from our employer. It's an issue to do with mispriority so far. We talk about parliamentarians. Other people are fortunate. In a country which is bleeding economically, where my workers are snug and a man, can a government is willing? Why can't it subsidize? That is from even the politicians themselves. When it is austerity, it might affect each and every one of us. No, but I want to know, the concern is not only about my workers, but it's really about people who want to know. Even they are cutting. When the president can cut a plane from Gweru to Harare for so many millions, the austerity measures should affect anyone. And when a teacher is being given $30, told about the teacher, my veggie, my potato. But we can see that people are eating these mazondos in my plane. So if you say my workers, 50,000 zagadaro, we also need to eat what we are cooking. So if you say to the reader, we love education in Zimbabwe, English and then. So what we are going to do and what we resolve from amalgamated growth here being in 14 is that we are not going to be reporting it to duty because we are incapacitated to do so. But we are going even to offer public lessons to the learners, my communities across all the country, so that the government can see that we have the will to do the work, but we are incapacitated to do so. Right now, there's a curriculum which has been running for several years. But the Panama resources are cutting to aid for that. You can't teach IT at a school where there is no electricity. There are so many things which are affecting our education system. But when we are discussing these things in meetings, they are not being taken seriously and they need to be addressed. It's very difficult to do our way these days. Teacher people ratio should be 1:24. But we are teaching a teacher, one teaching more than 150 students in a class. Is it normal? So we need the government to act on all those things. We've got a lot of unemployed teachers who also need to get jobs. But so far, there's no recruitment that is taking place. And the teacher who is burdened with a lot of work is not getting anything, going to school on empty stomach, which is unbearable. We are really much concerned about our learners. And we want education to be uplifted. That is the reason why we are also doing
it. All right, regarding the Torem Tereri, and then I'll come back to you guys as my panelists. Ngiyezwa ukuthi nginomlaleli Zulu kantaba asizweni ukuthi umlaleli yena uthini ngodaba lokhona ekutwini ndikuzwa ndinemthereri khola mthereri ngiyakwamukela kuhlelo lethu labatsha ngibani ukhona ecingweni ndiyana riphanari.
Yeah, umoya ekwekwe.
Yebo Tewa, unjani?
Hayi, mina ngiyaphila.
Kunjani ekwekwe?
Hayi, ikwekwe kurayithi.
Abantwana bahambile yini esikolo?
Abantwana bahambile kodwa hayi ntawuhlangananga kuhle.
Bathi bathole ithuba lokufunda yini?
Hayi, into kazigwananga esikolo ezifunekayo ngihlulekile ukuzigwanisa iindingeko zakhona, hayi into zinikuni. hayi into zinzima kuthengekile ukuthi akubambeki lithi zemali yakhona ke asiyitholi. So yibo kunzima esihlangana nabo lapho ukuthi ha sokusibulalele abantwana, sokusibulalele zempilo, nelizwe sokulibulele kwinto lokhu.
Kodwa dewa siyeza uhulumende sithi yena uyazama ukusebenza ndawonye laba balisi, kodwa uyezwa ababalisi bona bathi hayi ngeke bahambe esikolo usiyafika lapho uhulumende ulakho ukubabhadala either ngemali elinganayo nge-interbank rate or ngedola lemelika, kodwa yena uhulumende ukuthi akalayo imali yokwenza konke khona lokhuya. Ubona ngani kuyini okumele kwenzakale ukuze silungisise udaba lolo ngenxa yokuthi abafundi bayakhala bona?
Right. Ababalisi kasibasoni. Nani ngoba imali okwakumele bayihole ngele kwezenye interbank rate i-US dollar ngabayithola $400 ne-$500. Uhulumende kayenze ukuthi ayirethe imali leyo ngebhondi, ngoba ibhondi asiyo nto phela ukuthiwa into edivayisi uphukuzizakala njenge-US. Kodwa ayirethe abenike i-dollar ilingana le-dollar lemelini. Lokho sibili ukukhanya ukuthi imali bathathe imali zabo bangasaphi imali, ngoba ungayezama ukuthi uyirente kanjeza kuthi khona kasiyo mali i-$30 kumbe $25 abayihola ngenyanga, enye ingaphi. So uzathola ukuthi-ke uyabaqilibezela uhulumende. Laba labo ababalisi bangabohlanganisa lezombusazwe phakathi basetshenziswe i-opposition yokungahlipho, yinto zabo zingahambi ngendlela eqondileyo. Ngabe emeqinisweni ukuthi hhayi thina okwethu yilokhu esikhala ngakho, bangangeniswa ngokwezombangazwe.
Hayi siyakuzwa,
bangafaka ezombangazwe phakathi ngoba ilungelo labo ngelabo ukuthi bayithole imali labo fanele bayizise esemthethweni, ngoba bayaqilibezela. Kodwa-ke bangabofaka ezombangazwe phakathi, bangangenisi ezombangazwe. Kamusakhanyi, asenze kukhanye ukuthi okwenzakalayo kuyini. Uhulumeni lethu bafuna ukuyikhaya ikhu, bafuna ukusisa esigodeni. Kamusakhanyi ukuthi okwenzakalayo kuyini. Kabaphume bezombangazwe.
Hayi siyakuzwa de waphosela amazwi okokugcina.
Ngabe emeceleni bangabosebenzisa ama-civil servants, ngabakhampani ngendlela zabo eziqondileyo zokuthi bona bangama-politician, bangabosebenzisa ama-civil servants, babulala abantwabethu one, babulala ilizwe two, khayelani ukuthisifele njani. Abantwana nxabe sifa bengasafundi kambe kuzaba yini wena le?
Ngiyabona abantu ngempela love what you're saying dewa, bayaphosela ama-likes, phosela amazwi akho okugcina.
Ya yeyathi ngicela ukuthi alibabazi ukuthi laba abezombangazi ngabazimele bangeyami. Laba nabo abasizisebenzi bangeyami kwabezombangazi, kabehlukane abantu abangasibizelani. Laba khuluma okwabo, laba khuluma okwabo. Labana bombangazi bathengiswe zabo izinto ezinhle abafuna ukuzenzela abantu, hathi ukusokolisa abantu, ukuthwalisa abantu nzima ngenxa yokuthi bafuna ukubusa. No, that is wrong. Kadazimele bebodwa, yabanda bakhale okwabo bebodwa, kwehlukana into kungahlanganiswa. Ngiyabonga.
Hayi siyabonga de wangokungena kuhlelo. Thank you so much mnumzana. Have a good night. Langezi bakho. Right, Zimbabwe muhle muri eZimbabwe mavakunzi wakunomthereri wedu wekutanga vadewa. Hanzi nyaya yepolitics ngaisapindire munyaya yedzidzo. Vati zvekare ivo semubereki he stands by varairidzi. Hanzi aiwa varairidzi musatomboshande kusvikira hurumende akupai majuzi enyu. Ndizvo izvozvo. Saka asizweni kuti lina lithini ngodaba lekhona egodweni papeji redu zvekare. Aiwa vanhu vanga vachiisa malikes apo vadhe vanga vachitaura, siyabonga kakhulu. Asiboneni kuti abantu vathini ngempela. Ngibona ukuthi kulo Vusi Muzi Mkwananzi is watching live with us. Ngiyabonga Pravusi. Uiframe is watching us live. Hanzi government aina muvono wamangwana. Siyabona nje ngempela ukuthi uVila D Manase naye ari kuona live nesu. Patrick Vaisa number hanzi watching you live ku South Africa, ndifonereiwo. Aiwa tinotenda zvikuru. Let's go back to umnumzana uPG West Namburo tinzwa kuti ivo vanoti va Namburo muchiripo parunharere.
Chiripo baba.
Right, muri kunzwa vabereki vari kuti aiwa hongu let's stand by varairidzi. Vari kuti hurumende should pay the teachers what's theirs. See, the victim at the end of the day is the student itself. What needs to happen so that the students are assisted? Because at the end of the day, that's what matters the most.
Yeah, thank you. Yeah, I'm going to go to the bagava. Yeah, I'm going to go to
both the government and your teacher, they should respect what you call the rights of the child.
Mm-hmm.
The rights of the child is stemming from faith, from the right of the education.
Mm-hmm.
The government is, the teachers, they are complaining on their end because, no, we need to be assisted, ABCD. The government is trying to jangle a carrot from the other end, saying we are going to offer ABCDE. But at the end of the day, we should not continue, for the development of the country is hinged between both the government and its citizens.
Mm-hmm.
Citizens include your teachers, your Arukushanda, the government employees. So at the end of the day, we need people who are patriotic.
Mm-hmm.
Our country cannot develop in a man who are too stingy. People
mm-hmm.
who are too parochial towards the development and the future of the generation that is to come.
Mm-hmm.
They are living today, but the future tomorrow goes by us, the young people, who are going to spearhead the nation forward.
Mm-hmm.
If both the government is lacking people who are patriotic, if then the citizens, they are lacking people, we are lacking people who are patriotic, then who is going to build the country for us?
Mm-hmm.
We should be in this together. As the students, we are just simply calling, no, you mustn't be saying by radio with our no, my teachers and the school. We are the ones who are suffering. What we are supposed to do, they will know. Both the government and the teacher should reach a cordial point. They will know. They will find in a harmonious way, in a holistic approach to attack some problems. Because at the end of the day, these are the national problems that we are having. These are problems that are facing Zimbabwe as a nation. They are not sparing anyone. Both those, some of them who are in government and those who citizens to go suffer at the end of the day. We cannot try to politicize this game to know through expedience. But this issue now needs patriotism at first. Then mm-hmm. what the national principle just to bear your nation at heart. That is what we are doing now. We should focus on Kudivanawe. They have been talking of my priorities. Yes, it's about my priorities, my chef, they are not being prioritized. But at the end of the day, the government is incapacitated in terms of financing. There are some sectors that actually demand much more. That needs also attention. I think that government will be able to do this. I'm not sure. That's what we are doing. So at the end of the day, if we are going to address this, in order to value, think it's still push on the other forces. Think it's address this issue through sober-minded, with a patriotic mindset, that we have a country that we need to protect, the future of our young people that we need to focus on. Not just being pushed by expedience, but by principle.
I watch akunza zvakanaka vanhamburo ngatinzwei kuti vachere what does he have to say and then topataya unzo umwe guest ari kupinda muchirongwa. Mr. Chere, let me give you a chance to have your last words and then ndobvandatora mutere nekupanda vamwe vada kupinda muchirongwa. You heard the students, they're speaking, they're saying let's work together because at the end of the day it's about progression. You earlier on mentioned how you are willing to work with the students, you are willing to do extra lessons on the side and make sure that they don't slack behind. But for you, the stay away or the not working itself, it's not about affecting the students, but it's more about making a statement to government that they need to pay you the right amounts as you per your request. Now, what needs to happen to move this issue forward? Because as I said to Mr. Nambure himself, it's the students that are affected the most. How do we fix such an issue?
Okay, thank you so much. Before I speak about how we can fix the situation right now, I want to comment one or two from the remarks that were made by Mr. Namburu.
Mm-hmm.
One thing that I also want to comment about is giving government time and also the issue of patriotism and the issue of development.
Mm-hmm.
Right. We are talking about the teachers who are teaching in Zimbabwe under these conditions. A teacher teaching in Zimbabwe receives nearly almost $30 US when the last agreement that was there with the government was to get $400 to $500 US. That teacher is patriotic. We are saying the teachers are patriotic. Much as this, they have not decided to run away from the country because they're going to get a garden boy in South Africa. What they could do the same when they're going to get a garden boy in South Africa. One of them, Mariana, that I carry on. But people should not abuse the word patriotism. Because we are talking about the teachers who are here who have not decided to run away
but who are simply demanding what is due to and what is rightfully theirs. That is what we are demanding to. And the government in the meantime, this government is answerable and accountable to the people. So we are saying teachers, besides being workers, they are citizens too. It's not about government telling us what to do, but we must find common solutions together. So when we are discussing this, they must prioritize us being citizens and also being workers at the same time. We talk about what happened like last year. They decided to go to Vic Falls. You know how much expensive it is now in Vic Falls to decide and talk about a budget. It's about we are under austerity measures, but they spent a lot of amount of money. And I could the government is really concerned, and our employer is really concerned about welfare. The austerity measures should also cater to each and everyone. But we are talking about austerity for prosperity. But in this case, we tend to ask, no, what's prosperity? What if it is austerity for everyone? It should be seen by the side, no. We are all into this austerity measure. But when my teachers, they are being paid $1,050, which is almost like $35. But when the people who are collecting revenue, Aruma told me, they are being paid like $6,000. So I'm like, no, there is this priority, funding priority to people. And I think those governments should prioritize its efforts. Because for a nation to develop, for communities to develop, for all societies to develop, it is through education. And that is the area that we also need to invest. So, through what I have done, I have done a number of things. I have done a number of things. I have done a number of things. It's through this education area. And I think I'm going to go to the garden boy and I'm going to go to the garden boy. Imagine how embarrassing it is. At a school where you teach, you can't even afford to pay the school fees for your own children. When that would score over the Bizarana, as one man was a Garamomba.
Oh, I
have refused to donate our labor for free.
Mm-hmm. I was a kunza wakanaka wachere. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Regai titorewo vamwe vanoda kupinda muchirongwa. Tinotenda zvikuru. Handiri baba. Right, Zimbabwe Muhle, you heard from Umnumzana Urobson Chere, wenhlanganiso Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Next up, sikhangela ukuthi Umnumzana uThakuzwa Ngadziwore, wenhlanganiso Zinasu, ongumunye wabasakhulayo. He is also a student union leader, uzabe ngena kuhlelo. But tisathi tayenda kuna Thakuzwa, asizweni ukuthi yena umlaleli uthini. Thakuzwa, thina umomthereri alipo parinare. Kola kola mtereri, nya wamge la kushelo, ndino mkamishira mchirongwa, mbano kone kutu mwen. Yes, mchate, how are you?
I
wa atri nani, ndia nari paru nari? Kurise yuko kumashwingo? Ndizo yuko chungo chema ne kutukune chando. Shukoro za vure yere kumashwingo ko. Tine mkuru we sangano re zikosu wa PGS Namburo. Umo wewe chidiki na weo alikuchikoro. Wa Namburo waruguti iwo warairizi vati kugara pamwe chete ne hurumende waono kuti vanga jigiza na sei. Nekuti kusaida kubasa chinu chinozo neta we chidiki warukuchikoro nekuti wazo wana mkana wukudziza. Tichaura zvakadaro kumbunyikidza kodzero dzavo yatingati nechirungu right to education mungati inazvo izvozvo
tiri kuitita anoroda ndiye kudai omu dambudziko ratinaro nderekuti ndofunga patishona panorwa dzou tinofaa tiibunde tinoitika panabva ndechekuti vanhu vari kufasa vana vechikoro ndovari kufasa handizvii asi kuti chinoitika ndechekuti maticha haakwanisi kuti agara pasi nehurumende Saya tahu rasa
cemerlang,
bukan sesuka faham juga. Tapi nak jadi tahu dia nak adilai sebagai
rezim. Saka vamngesa mubvunza wangu kupedzira puno I'm sure kuno umwe wechidiki aenda kuchikoro nhasi hana kuwana mukana wekudzidza ari kutiwotya kuti hako gore rino ndozobudirira sei sezvo varayiridzi vari kuti hatisi kuenda kuchikoro kana kuti vari kugara kuchikoro havasi kudzidzisa tiri kunzwa vachere vari kuti hanzi uyai kuma extra lessons asi havasi kuuya kuchikoro mune mazwi here ekukandira kune wechidiki ari kuonawo program iyi achiteerera vavengesa vachitaura ari kutya achiti ha ko ndodii sezvo varayiridzi vasiri kuenda kuchikoro nyezi kuti vavengesa vadropa phone ngatiendei kune umwe guest ari kupinda muchirongwa vatakudzwa ngadziore vangadziore ndinomugamuchira muchirongwa welcome to the program chizviri kufamba takudza zviri kufamba ndimi kama apinda muchirongwa tiudzeiwo kamaonero enyu pamusoro penyaya yatinayo nhasi zvikoro zvavhurwa uko asi varayiridzi vari kuti havasi kukwanisa kuenda kuchikoro nekuti mioro yavo vari kutambira hanzi haikwani vari kuti vanoda kubhadharwa neinterbank rate asi hurumende iri kuti izvozvo ka zvinenge zvinotinetsei nekuti havana mari yekuvabhadhara mari dzakadaro mungatii nazvo sewechidikiwo ari muchikoro
sevechidiki vari muchikoro chekutanga tingangoti ivo vacho vatiri kuti maticha ndoo zvekare vabereki vedu saka zvakakosha kuti mari yavo ibudikidzewo ichawedzerwa nekuti kuti isu tibhadhare mafees acho ari kunzi nehurumende abhadhare ari at interbank rate imari ichatobvawo pasalari inenge yaiswa at interbank rate saka zvinhu zvisina musoro kuti tibudikidze tichati hurumende yakwidza mafees at interbank rate asi haina kukwidza masalaries at interbank rate saka zvakakosha kuti zvichemo zvevadzidzi zvinzwikwe nekuti kuzviteerera ndokuteerera zvichemo ndokuteerera zvichemo zvavo vari kudzidziswa
asi vangadziore iyo hurumende iri kuti mafees havana kukwidza vari kuramba vari kuti muzvikoro mugovernment schools mafees haana kukwira hanzi kana mafees akakwira anenge ari mumaprivate institutions and even then hanzi maprivate institutions vanofanira kukwidza kana vachikwidza mapurice vanofanira kutanga vapiwa mvumo nehurumende mungatii nazvo izvozvo
chekutanga tingangoti iro zizi rinonzi harinawo nyanga mbudzi mhaga yayo inonzi iri pamabvi zvinhu zvisingazivikani asi chiripo kushaya ruzivo kwehurumende yedu inoti fees hadzina kukwira fees yakatanga kukwira pakanzi ipo transport yakwira kubva pa50 cents payanga iri kuenda pa$10 ma$15 kukwira kwefees fees yakakwira chingwa pachakabva pa$90 chichienda ku$20 yachezvachayo nhasi fees yakatanga kukwira pamarendal cost nekuti vana ava vanhu vachabhadhara dzimba dzavanogara saka fees yakakwira kudhara ndo yatinoti pachirungu cost of education asi kana hurumende ichivanda kumasure kweruware ichifunga kuti isu vadzidzi hatina kudzidza zvinhu zvinotishusha zvinhu zvinoita kuti tinetseke toenda pane nyaya yechipiri yekuti mapolytechnic vakakwidza fees matemo akapera uye kukwidza kwakaita mafees it was 600% nemapesendi ari pamusoro anodarika pesendi inotarisirwa kuti at least zvinavawo reasonable saka tiri panyaya yekuti pane vanhu vanoti aiwa haana kukwira nenyaya yekushaya ruzivo tiri panyaya yekuti pane vanhu vanoti haana kukwira nenyaya yekuti havatozivi kuti tinorarama sei kuzvikoro zvacho
regai ndikubatei pamuromo nditeure muteereri and then handichabva ndapawo mukoma pgs mukana wekutiva kuvataurawo maondero enyu pamusoro pezvamabva kutipakurira asi zveni kuti umulaleli wekonekte mweni yena utini ngodabule konekotweni gola gola mulaleli ngiyakwamukela kuhlelo ndinomugamuchira muchirongwa ngubani wekonekte mweni
Eh, makwere here baba?
Ah, tirinani mudara ndiani aripo pafoni apa?
Murutaura na Patrick.
Ngoma Patrick, aiwa tinotenda zvikuru. Ndima manyora namba papage redu review show nandisi.
Ndizvo chaizvo mukuru wangu.
Aiwa tinotenda zvikuru sane kuona chirongwa chedu uye zvene kupinda muchirongwa. Ibvai mapinda motudzawo maondereni.
Mukuru wangu, ini maonero angu ndeye kuti hurumende yaburaya dzidzo renyika. Muchazoti kudhara Patrick chakaitomana na Cambridge dairetwa muAfrica till the base pavanhu vane dzidzo. Asi ndiri kuona kunge nekuramba tichiitwa zvatiri kuitwa nenyika isi tichapedzisa tava vanhu vepasi pasi panyaya yedzidzo. Nokuti kana iye zvino tikasapa varaidhiri mari hakuna kwatinoenda. Nekuti tiri kutarisira kuwana maresults pasina effort yatinenge taisa. Varaidhiri varaidhi ndo cornerstone yeeducation yezimbabwe. Zvino kana taungoti varaidzira havawani mari dzavanoda kana isu vana vacho kuchikoro tinovaendesa vanonoitei? Nekuti hazvibatsiri kuti titi vana ngavaende kuchikoro vandodzidzwa nevanhu vakagumbuka kudhara nevanhu vasina chido. Vapera chido, noti kuti vapera chido nekuti wavadi vanhu vakaenda kumakoleji vakadzidzira basa ravo. Asi kuti kushungurudzwa nekubatwa unhapo kwavanoitwa nehurumende ndokunovapedza chido. Hazvishamisi nekufamba kwenguva muchangoona zvikoro zvachapedzisira nguva madangwadzo.
Zvino mukoma Patrick, kana muchitaura zvakadaro vechidiki vodii? Nekuti mabvunzo avo vateereri nemamwe magest anga aripo pachirongwa vachiti no matter what nyaya iyikai inofanira kugadziriswa as soon as possible kuitira kuti vechidiki vana vari muzvikoro vawane dzidzo. Nekupari zvino tichitaura so nyaya iyi ikaendera mberi munenge makutombunyikidza kodzero dzevechidiki vari muzvikoro.
Mukuru wangu, ndosangiti pakaoma. Pari kupisa apa. Isu hatuda kuuraya kodzero dzevechidiki, but kati as soon as possible zvichigadziswa nani. Drive away situation ihurumende. Ndanchiverenga iye zvino vanonzi kuda ndidzi kuti deputy minister veenergy, handichi vanzi vamutodi here kana ndivanonzi ani ameno ava. Inhau ndiri kusouth Africa ndava nenguva yakareba ndisiri munyika. Vekurova driver wavo vachitibatadza kumubhadhara achiti Massive 7 vakastrika toda kuva tichaisa instruction kuti shoot to kill. Munhu uyu akambobva nepiko munhu iye ari mbonzi mutodi kana kuti ndiani? Moona kuti kutaura kwacho ka hakusi kutaura kwekuva akanyika. Kutaura kwekuti tichi toda kungotonga chero zvatada kuita muchaita zvatinoda.
Asi wani hurumende yakazabawo kupa varayiridzi yatinoti cushioning amount. Hamungati icho iattempt yekuti vawanawo mukana wekuti regai mumbowanawo kanhu kekudya tichigadzirisa mamiriro akaita upfumi
hwenyika? Baba, cushioning attempt ipi? Hurumende ipi? kuda kutotapa vanhu muromo vachinyepa. Hapana zvavati vaita. Ngavadzosere education system back to standard sezvaizvaiveri.
Aiwa chabu.
Vana vechikoro voenda kuchikoro vachidzidza. Infrastructure ichivakwa. Baba ndakapedzisa kuenda kumusha wareva muna 2011. Ndikasvika pachikoro pandakadzidza primary. Baba mungambozochidi mimi. Handizvo zvataiziva izvi. Zimbabwe yaizikanwa ine iri nyika inovaka zvikoro, iri nyika ine vadzidzisi vanofundisa vana zvakanaka. But iye zvino hapachina. Dzidzo yavako silabhasi yangu apo ndeyongoti isusu neZANU-PF. ZANU-PF. Hapana vari kuuraya nyika nezvavari kuita.
Aiwa takunzai mukoma Patrick. Aiwa tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Ndeti baba.
Zvakanaka baba, mofera zvakanaka.
Ndiyo modzoka next week handisi.
Tinenge tiripo haisinotori vatsigiri vechirongwa. Chirongwa hatisiyani nacho baba. Tikasatochionzwa tinotonzwa musoro uchitema. Ndopatotozvira redu ramangwana renyika yedu ipapo.
Aiwa tinotenda zvikurusa. Right, Zimbabwe muhle, let's go back to umnumzana uPG West and Namburo sizwe ukuthi yena uthini ngo double khone Goodwini. Va Namburo, are you still on the line there?
Yipo, tine kwa tinoenda.
Aiwa tinotenda zvikuru sa. Right, manzwa maundro atakudzwa anyatsopinda kuti hurumende ngaigadzirise nyaya as soon as possible no matter what come hook come crook and come sunshine. And it seemed as though he was standing by Maundra Avachere kuti aiwa No matter what, yes, government hongu wanoti fees adzira kukwira, but the cost of living goes up, which means kuti hongu maria chopa chikoro haina kuwanda, asi tinenge tofa watenga mabuku, tofa watenga kubadara renti ma apartments achetichi gara ikoko, tofa watenga chikafu nezunza kasi anasiana. That indirectly hanzi zuku kukwiza ya tinga ti fees ye mwana yo chikoro. Mungati ina zoizo?
Yeah, this is true. I think our PDC was more than everyone is entitled to his own opinion.
Mm-hmm.
But at the end of the day, Tongo Zogabanya Adamotara would be. So, for my first, you need to understand the dynamics in terms of the operation of our educational system.
Mm-hmm.
You need to understand the government, like you said earlier, on, the government in a jurisdiction, my institutions are my state institutions or my government institutions. When it comes to private institutions, the government is jurisdiction and is out of power.
Mm-hmm.
You know, when it comes to issues to do with tuition fee, in terms of state institutions or government enterprises, the government then has an overseeing role to oversee my activities and my control my fees.
Mm-hmm.
But now there are some limitations also in those state institutions. Like for instance, in universities, the government is in control of gazetting of my tuition fees. Mm-hmm. But when it comes to issues to do with residence, government is now institutional issues. These are now institutional based. Zvirizvo kuti muri pachikoro chikoro chenyu ndochinogazeta nevari maadministration vechikoro kuti no fees here resident yoita mari. So government inenge sapindireko, what is the government? The government is just expected to try and counterbalance and guide the issues to do with tuition fee. So ipapa kuna takudzwa reda kuti tionesane iye anozviziva kuti government yacho haipindire maifees. But kutokumbira through the government, kuti now they have to monitor the activities and the behavior of some institutions because they tend to abuse their power.
Mm-hmm.
Over my students. So it's an issue that we can also slide through the government, because the government is the central, the core of everything. But now there is a systematic way that we need to follow. I think we will get out what is good day. At the end of the day, there is issue of the where the government is coming in. We know the teachers surely they need to be paid because my government employees.
Mm-hmm.
But now the government has already issued out the 2020 budget.
Mm-hmm.
Now there is inflation that is coming in and try to swipe out everything aside. But we, as the students and as the citizens of Zimbabwe, we need to understand that the budget was already gazetted.
Mm-hmm.
And the ministry had already set aside. There are some loans that are going to be but loans that are gazetted by the government. And if Takuzwa is following and making a due process, as a student, semi-fellow student leader, there is already a certain set aside amount that is where we will stand by to cater for the students' needs.
Mm-hmm.
And we can't really debate how much on the fee increments in terms of start enterprises. Yet the government has it yet, officially announced, but government did the of course, with the current economic situation, this is where everyone is looking forward to the Mafisa and Gakira. But we hope that the ministry, through the ministry, Mafisa and Kuyo, at a normal rate, not this exaggerated amount in fallacy figures.
Now, okay, we have 7 minutes left in the program, so let's get to the most important part of the program, which is educating the youth on understanding how to access these loans and these things, that the information you just disclosed. How do they get access of it? Because it seems as though one central thing is that people may not have the knowledge as to access these things.
Yeah, no, in terms of accessing the loans now, the loans, they are everywhere. Every institution, through the institution, the student can just go to the school administration. No, then you can access some loans. The loans are being disbursed in the banks. So it's just about one institution and the work.
All right. Let me hold you on the line for 1 second. Let me take the last caller, and then I'll give Utakuzwa a chance to wrap up, and then we'll also give you a chance to wrap up. Yes, ukuthi ngilomlaleli ongenayo kuhlelo, kola mlaleli, ngiyakwamukela kuhlelo, ngibani o-connect ngene.
How are you? I'm John.
John, how are you?
Fine, but you are being very unfair.
Hanziko. Lately.
that number of guys thinking over there, and you're giving him too much time. I also forgot now that I've had it. There's a guy, we are more at a counterpart, I don't know where.
Weku zinazo, chakuzo, harifo parunari.
It's not just on then, Jatuda Kuz, operators, Snan Bassan, Zorta, and Infana. I'll get that. I would go on the Alma, Matiz, Kanamun Skuraka, Pedronia, Kenda, Skorqua, and then transport. It's not affect marriage, but it's trying to make too much, but technicality also, please, please give us a break. Things are not working. I don't think that only one up and away, but I guess I'm going to talk about one of the motors and Anakana Mwana, Anakana, she doesn't have people at heart. Nothing in the Maron Dramro. They can afford to farm, but things are pathetic. Zikoro vanavanga kangozara, my headmaster is trying to explain a wabereki. Nika iri kubereka vana, zvikora zvikuvakwa. Tine maprezidenti maparioriti awere unoziva kuti ndape. Right now we have a burning issue. Munhu angabva angaitoziva kuti maticha arikuda kustrike. But it's in Mozambique. Celebrating, I just want to know some social and welfare questions. I could speak as old as Zimbabwe. Things are not okay. Surely, that number of guys, that number of guys, I know he's holding a gun right now. That is very foolish.
All right. Regai ndipe takuzwa mukana wekutsaura and then tonzwa topedza chirongwa tinotenda zvikoro mukoma njo nokupinda muchirongwa
ndese takuzwa maskam zvenzi that one must go and split man numbers.
All right, sizweni kuti yena utakudzwa utini ngotavule kone kuti takudzwa, are you still on the line?
On the line.
Right. Petai chirongwa mukoma pango sara 4 minutes sakarigai tikupei 2 minutes topao va number 2 minutes ekupeta chirongwa nekuti nguva ndeyadyikana namukoma matiko.
Maita bas. Chekutanga ndinoda kupinda pamaloni avanenge vataura mukoma wangu. Vadzidzi havana kupusa zvekufanira nyota makumbo ari mumvura. Chiri kuitika ndechekuti maloni ari kutaurwa dai anga aripo, dai nhau dzese dziri kutaurwa dzisiri kubuda. Hakuna ari kumaona, uye hakuna kana achipiwa, atitozivi. Maybe pane vari kuzviitirawo kuseri kwemabhedhrum. Izvozvo hatingasvi takabvuma kuti kune maloni ari kupuwa vadzidzi. Vadzidzi havana maloni avari kupuwa. Chepiri, tinoda futi kubuda pachena kuti zvinopa muromo handizvo zvinopa maoko. Tataona zvichi kuti hurumende iyi kutaura inogona, asi tikatoti kune hurumende hakuna, nekuti vadzidzi vari kunezeka. Vana vava kutengesa muviri mumayunivhesiti, mumapoli, mainstitution, mumahigh school. Pane maintergenerational relationships aakuitika izvizvi nenyaya yekuti vana vanobva kudzimba vasina kupuwa mari dzakakwana. Saka zvinhu zvinoda kutarisiswa kuti utungamiriri huripo, uye tikati huripo hapana utungamiriri munyika, nekuti ingadai pane utungamiriri ingadai dzidzo ichiwanika. Toenda panyaya yeconstitution yavanenge vamboti bate bate. Is the role of the government to make sure that education is accessible and is affordable. Saka tikada kuti make sure kuti kune maancillary fees anobviliwa nemainstitutions, kune zvakati, kune zvakati, tinenge tisiri kupa pfungwa kune zvinhu zvakakosha. Uye zvakakosha futi kuti tizive kuti hurumende iripo iyi chainokurudzira itarisiro yavo upenyu hwavo, kwete upenyu hwevanoteera. Dai vaikurudzira upenyu hwedu isusu, dai mota dzavanofamba nadzo vambomira kufamba nazvo, dai vaikurudzira upenyu hwedu isusu, dai macorruption scandals atinonzwa usiku nesikati kuti kwabiwa mari dzakati, izvo kune mwana asiri kudzidza ari kumuzarabani, mwana asiri kudzidza ari kugokwe, kunyange vatori muHarare vacho vari kutoshaya dzidzo yacho. Umwe achikoshesa kudraivha mota, umwe achikoshesa kuti pati yatenga ringalia yakamira sei. Saka zvinhu zvinohwadza. Uye chakakosha futi kutarisa ndechekuti mafizi atiri kutaura aya, mafizi impact yavo yakamira sei, tisingataure hope. Nekuti paripo pakuti minista vakabudisa vanhu budget ra2020, we cannot talk about 2020 when now they are about millions of students who are failing to acquire a basic thing like education. You cannot talk about 2020 when we have vadzidzi vari kugara mastreet vachifanira kunge vachiwanawo upenyu hwakanaka. You cannot talk about 2020 kana pane munhu ari kuto acquire degree.
All right.
Poor quality.
Aiwa, takunzwa nguva ndiyo yadyikanana. Thank you so much, thank you so much. Nekupinda muchirongwa. Gentlemen, nguva ndiyo yadyikanana. Good things come. And good things are, you know, time flies when you're having fun. Mtsakazo muhle sesifikile maphetsulweni nohlelo namuhla. Ngiyabonga wonke umuntu ongenelele kuhlelo. Hayi, sesifikile sesiyagciba ke uhlelo. Igama lami ngumike Hobe, Zimbabwe muhle, ndinothenda zikhulu. Thank you so much to everybody who joined. Thank you to my three guests, uRobson Chere, Thakuzwa Ngadziwere kanye loPTS Nambura. I go by the name of Mike Hobe, Zimbabwe muhle, bye bye.